Mugore ra 2019, nyika dzose dzemuAfrica kunze kweEritrea dzakawirirana kutengeserana zviwanikwa zvadzo zviri nyore pasina mitero yakawandisa, chibvumirano chinozivikanwa nekunzi African Continental Free Trade Area kana kuti AFCFTA. Asi ongororo yakaitwa neUnited Nations Development Program munyika inoti kunyange madzimai nevechidiki vakakosha munyaya dzezveupfumi munyika vanosangana nematambudziko makukutu mukutengesera kunze kwenyika. UNDP inoti pamabhizimisi madiki neari pakati nepakati emunyika anotungamirwa nemadzimai nevechidiki, chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% chete ndivo vanokwanisa kutengesa zvigadzirwa zvavo muAfrica. Mike Murozvi, ane bhizimusi rekutengesa shangu muHarare, ndemumwe wevanoti haisi nyore kutengesera kunze kwenyika.
Chinonetsa ndechekuti hazvizi pachena kuti vanoda kutengesera zvinhu zvacho kunze kwenyika vanofanira kuita sei. Dzimwe nguva tinenge tinazvo zvinokwikwidza kunze uko, asi nekuti hatina ruzivo rwakadzama tinodarikwa nemukana. Zvakanaka kuti pave nedzidziso yakadzama pamusoro pekutengesera kunze kwenyika.
Mumwe zvekare wechidiki ane bhizimusi rekubika zvekudya zvemuZimbabwe, Mazvita Makonese, anoti ane chishuwo chekushambadzawo kudya kwemuno kune dzimwe nyika kubudikidza nekuchitengesa kuAfrica yese, asi mitemo yemuno ndiyo inomutadzisa.
Taura chokwadi, handioni vemabhizimusi akaita sedu achikwanisa kupinda kune dzimwe nyika nekuti zvinodiwa zvacho zvakawandisa. Dai paine zvinogona kuitwa kuti zvitirerukire kuyambutsa mabhizimusi edu kune dzimwe nyika.
Asi mukuru webazi rehurumende rinoona nezvekutengeserana nedzimwe nyika, Resim Trade, vaAlan Majuru, vanoti zvizhinji zvavari kuita kuedza kubatsira mabhizimusi emuno anoda kutengesera zviwanikwa zvavo kunze kwenyika.
Right now as we speak, we are working on a program that is meant to empower women-led enterprises.
Kutaura kunoti nechirongwa chemadzimai chatinoda kuparura. Isu tiripo kudzidzisa makambani emuno kuti vave neruzivo rwekuti vanozvifambisa sei kana vave kuda kutengesera zvinhu zvavo kunze kwenyika, tichivabatsira kubva pekutanga kusvika pekupedzisira.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mukanzuro yehurumende inoona nezvenyaya dzevechidiki yeZimbabwe Youth Council, Vasungano Chisina, vanoti kune vese vechidiki vanoda kubatsirwa kuti mabhizimusi avo ayambuke miganhu yenyika, vakasununguka kutaura navo kuti vavabatsire.
Tiri kubetsera vechidiki nekuti takaona kuti vazhinji vavo havana kuregistera mabhizinesi avo, saka tine chirongwa chinonzi Business Formalization for Youth. Tinoda kuti vawane mikana yakawanda muAfrica yese vagone kutengeserana, kutanga nemuSadc region tichienda COMESA tichienda kuAfrican Union.
Mutungamiri wesangano rinobatsira vechidiki vari mumabhizimusi reJunior Chambers International Zimbabwe, Muzvare Nomalanga Chipare, anoti kushayikwa kwezivo ndiko kwatadzisa mabhizimusi evechidiki kuti apinde mune dzimwe nyika.
Many lack the necessary skills and resources to navigate regional trade.
Vakawanda vechidiki vanogona kunge vasingatozvizivi kuti zvinofamba sei kuti vashandise mukana weAFCFTA. Naizvozvo vanodawo kuwaniswa ruzivo urwu, asi kunyange vakapiwa ruzivo, vanodawo kubatsirwa nemari dzingadai dzichidiwa kuti zvishuwo zvavo zvizadzikiswe. Isu sesangano revechidiki tinozvipirawo mukubatsira vechidiki kuti zvavo zviite.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vechidiki vane shuwiro yekutengesera kune dzimwe nyika vanofanira kusunga dzisimbe.
Zvigadzirwa zvedu hazvisi kukwanisa kukombita zvakanaka nezvigadzirwa zvekune dzimwe nyika. Isu pai takatarisa nyaya yemutengo chaiyo, cost of production muZimbabwe iri pamusoro zvakanyanyisa. Tinofanira kugadzirisa doing business environment yedu. Zvinoita kuti tikwanise kuita enhance competitiveness yemabhizinesi edu, of course kusanganisira micro small to medium enterprises.
Kochi chiri kupa kuti Zimbabwe isarire shure segotsi. UNDP inoti zvinokonzerwa nekushaya ruzivo panyaya dzekutengesa zvinhu, kushaya mari yekuzvishambadza uye kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. United Nations iri kukurudzira kuti madzimai nevechidiki vasimudzirwe kuti vakwanise kuwana chouviri pachibvumirano cheAFCFTA ichi, ichitiwo pane mukana wakakura wekuti Zimbabwe ikohwe pakuru. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.